Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri kukadzi 21 2023. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kutara zuva resarudzo mushure mekunge gwaro rekutara miganhu yesarudzo kana kuti delimitation report ratsikiswa mubepanhau reGovernment Gazette. Mutungamiri wenyika vatungamirawo urongwa hwekurangarira bavhude revaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachivimbisa kuomesera vose vari kutengesa zvinodhaka munyika. Vanhu vokurudzirwa kukoshesa mitauro yavo yechivanhu kwete yekunze. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kuburitswa kwegwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti final delimitation report muGovernment Gazette nezuro kunoreva kuti mwaka wesarudzo watanga uye miganhu yenzvimbo dzekuvhotera yashanduka pane yakashandiswa musarudzo dzadarika. Godwin Mangwejga anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova Commissioner weZimbabwe Electoral Commission ZEC Dr. Kuvani Moyo vati kuburitswa kwegwaro iri muGovernment Gazette kunoreva kuti sarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu padarika mwedzi mitanhatu sezvinotarwa nebumbiro nemutemo wesarudzo.
Zvatoziva nemutemo ndezvekuti kana tichizoshandisa delimitation report yabuda nezuro zvinotireva kuti maelection anofanira kuitwa 6 months time in terms of the constitution. Tireva kuti election inogona kuitwa after 20 August but before 26 August.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari mukuru webato renational constitutional assembly muzvinafundo Love Mo Maduku avo vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika anosungirwa kuzivisa zuva resarudzo kwasara mwedzi mitatu kuti dziitwe.
Saka vanozoisa proclamation yeelection muna May, asi munhu wese achiziva kuti maelection egore rineri achaitwa muna August.
Dr. Moyo vati nekuda kwekuti miganhu ichashandiswa pasarudzo yashanduka, zvakakosha zvikuru kuti vanhu vaongorore miganhu iyi kuti vazive pekuvhotera musi wesarudzo.
ZEC inofanira kuti iite serious voter education kuti vanhu vazive kwemaboundary avo akamira sei. Nemapolitical parties futi anofanira kuti abetserane kuti audze vanhu kuti zvakamira.
Vaviri ava vanobvumirana kuti mutemo unoti vanenge vasiri kugutsikana negwaro iri vanogona kuenda kumatare edzimhosva vachiti ndiwo chete anokwanisa kusandura gwaro iri. Imwe nhengo yezanu PF vatondera ichidawa vakatoenda kumatare vachipikisa manyorerwo akaitwa gwaro iri rakaramba kutambirwa nemakomishina manomwe ezek. Nyaya iyi ichanzikwa nedare reConstitutional Court nemusi wa29 Kurume. Muzvinafundo Maduku vanoti ivo seNCA vave kutoshanda negwaro iri asi vakati chisiri kuvafadza inyaya dzakaita sekuti mapato haasi kupiwa mikana yakafanana yekutsvaga rutsigiro munyika.
Tiri kunyunyuta nenyaya yekuti kunodiwa mari yakawanda kuti vanhu vaite macandidates muelection. Saka taifunga kuti ZEC inofanira kugadzirisa izvozvo. Tiri kunyunyuta futi nenyaya yekuti kukambena mapurisa achine simba rakawanda zviri kutitorera nguva kuti titi musangano wedu wabvumwa. Nyangwe musangano iri kuzobvumwa asi basa racho rekuti musangano ubvumwe rinotora nguva.
Vakafanobata chigaro chigaro chemunyore anona nezvesarudzo mubato guru rinopikisa reCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora final delimitation report uye vachapa pfungwa dzavo zvizere kana vapedza kuita izvi. Asi vati vachapinda musarudzo kunyange hazvo pane zvimwe zvavasiri kufara nazvo zviri mugwaro iri.
Kana patinosiya bodo tindondoga tarisiro yedu iyoyo yekuti tichakwikwidza.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vanoti zeke haitare miganhu kufadza vemapato ezvematongerwo enyika, asi kuti inoita izvi ichitevedza bumbiro remutemo wenyika.
Basa redelimitation harina kufa, harifanirwi kunge richiitwa kuzadzikisa zvido zvebato rinopikisa kana riri kutonga kana rinoshuvira kuda kuzotonga nerimwe gore ayo, rinongoitwa zvichitedza nzira yakaparirwa mubumbiro chete.
Sachi garo vezek Justice Priscilla Chikumba vaudza Studio 7 kuti vachaburitsa hwaro kana kuti roadmap uchatevedzwa neveruzhinji munguva pfupi iri kutevera, vachiti vatadza kuita izvi nhasi sezvo riri zororo rekurangarira zuva rakazvarwa mutungamiriri wenyika wekutanga vaRobert Gabriel Mugabe.
Pane roadmap yatichapa members of the public where you can clearly see all the activities all the way up to elections, but nothing being a public holiday, so the roadmap haisati yafinalizwa.
Gwaro refinal delimitation report rinoratidza kuti zeki yakatambira zvimwe zvichemo zvakataurwa neparamende zvichitevera kuburitsa kwayakaita gwaro rekutanga. Semuenzaniso, gwaro rekutanga range rabvisa maconstituents akaita seWarren Park neKutu South, asi ave mugwaro rakaburitswa neZuro. Harare yave nemaconstituents makumi matatu kubva pamakumi maviri nemapfumbamwe pasarudzo dza2018, uye yave nemaconstituents matsva akaita seBudiriro North and South, Churu neHunyani. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remutauro wamai kana kuti International Mother Language Day. Nyanzvi munyaya dzedzidzo nezvemitauro dzichiti kuti nyika ibudirire, zvakakosha kuti vana vechikoro vadzidziswe nezvidzidzo zvese nemitauro yavanonzwisisa kana kuti rurimi rwamai. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Munyori wemabhuku echishona anosanganisira Mapenzi, Imbwa yemunhu, Ndafa here nemamwe Dr. Ignatius Mabasa vaudza Studio 7 kuti mitauro yerurimi rwamai inofanirwa kukosheswa mazuva ose kwete kwezuva rimwe chete pagore.
Kungurangarira kuti hanzi kune International Mother Language Day zvezuva rimwe chete, kana tapfuura ipapo todi todzokera kuchirungu. Zvinhu zvinoda kuti iyesu pamwe chete nehurumende tinyatsove neurongwa hwekunyatsokurudzira tiri pachokwadi.
Vamabasa vati nyika zhinji dzakabudirira dzinodzidzisa vana nerurimi rwamai.
Nyika dzakabudirira vana Japan, vana China havamanikidze vanhu vavo kuti vadzidze nechirungu, nekuti kana ukaomesera mwana kuti adzidze chotisamu nechirungu zvinomuremera, nekuti ari chekutanga ari kutambura nekuda kubata mutauro unonzi English, bati panguva imwe chete ari kutambura futi nekuda kubata chinhu chacho chamunotisamu.
Mashoko ava Mabasa atsigirwa naDr. Tinashe Mawere, vanova munyori nemudzidzisi zvakare.
Ongororo yakaitwa nenyanzvi dzakasiyana siyana inoratidza kuti kudzidzisa vana norurimi rwamai kunobatsira pakukura kwepfungwa dzavo.
Vamawere vawedzerwo vachiti
sezvo nyanzvi dzichiti mitauro inotakura culture neidentity yavanhu, kuparara kwemitauro kunobva kwaparadzawo culture neidentity yavanhu. Saka izvi zvinobva zvaita kuti vanhu vacho vane mitauro inenge yaparara ivowo vanobva vavanhu vanenge vakadzvinyirirwa.
Vanoona nezvedzidzo musangano reUNESCO vaCharles Chikunda vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richibatsiridza kuti nyika dzivandudze dzidzo kuburikidza nekudzidzisa vana nemutauro wavanonzwisisa.
kazhinji vana vanodzidziswa nemumwe mutauro usiri mutauro waamai chingave chirungu kana kuti French kana kuti Portuguese. Izvi zvinoita izvo kuti vana vasakurumidza kubata zvimwe zvidzidzwa.
Vawedzerwo vachiti muZimbabwe bumbiro remutemo yenyika rinokurudzira kushandiswa kwemimwe mutauro 16 mudzidzo, uye kune mitemo inokurudzira kuti zviitike muzvikoro. Vati chinonetsa zvimhinga idzo zvinotevera.
Pamwe zvinyorwa zvacho hazvipo mumwe mutauro. Ndikapa muenzaniso wekuti hatisati tane zvinyorwa zvekuti masvomu adzidzwe nechindau kana kuti nechikorekore. Chechipiri, varayiridzi vedu vari muzvikoro hatisati tane varayiridzi vakakwana vanokwanisa kunga vachidzidzisa zvidzidzwa zvese nemitauro iyi. Chechitatu, unoonawo zvekuti panoita imwe mhinga dzekuti vabereki chaivo maparents akaita semi manharutende mumayoung mothers munotomhanya zvekuti ndaendesa mwana wangu pakreshi yakati nekuti zuva rechipiri chai akutotaura chirungu, hauchadi kuti ataure chishona chako.
UNESCO yati ichaita mhemberero dzezuva iri nemusi wechina chevhiki rino. Zuva reindanational mother language rinocherechedzwa musi wa21 kukadzi gore rega rega senzira yekusimudzira mitauro yese uyezve kusimudzira dzidzo nebudiriro kuburikidza nekushandisa mitauro yenzvimbo imwe neimwe. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa neUNESCO muna 1999 richizotambirwa neUnited Nations mugore ra2002. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Gore negore musi wa21 kukadzi nyika inorangarira nekupemberera zuva revechidiki reNational Youth Day, iro raimbozikanwa nekuti 21st February Movement. Vachitaura kulupane kuange kuchiitirwa mhemberero dzegore rino nhasi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati hurumende iri kuzoomesera vose vari kutengesa nekushandisa zvinodhaka. Vamunangagwa vati mapurisa achaiswa kunhandare dzendege nemimigwagwa kuona kuti zviri kudiwa nehurumende zvekusunga vari kutengesa zvinodhaka zvazadzikiswa. Vavimbisawo kuti vachavandudza mitemo kuomesera vari kutengesa zvinodhaka ava. Asi zuva remhemberero dzanhasi richine kupokana kukuru kuti nderekuyemura vechidiki zvechokwadi here kana kuti rakaisirwa kuvharidzira kukundikana kuri kuita hurumende kugadzirisa mikana inopa vechidiki chouviri mukurarama kwavo. Kuti tinzwe zvizere, regai tiende kumutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa.
Mumwe wechidiki ari musangano reZimbabwe Youth Arise, Tatenda Makuvire, anoti zuva iri rakakosha sezvo riri mucherechedzo wekuti vechidiki vanokosheswa munyika.
Vamugabe vakaita kuti vechidiki vatariswewo sevanhu munyika yedu. Vakativhurira mikana yekuti tiwane dzidzo kubudikidza nepresidential scholarship. Vechidiki vakawanawo macapital ekutanga mabusiness nekuwanawo mastand. Vakawanawozve mikana wekupinda mune zvematongerwo enyika.
Asi mumwewo wechidiki uye ari mutevedzeri wasachigaro wesangano iro rinodyidzana nemumiriri wenoton mudare reNational Assembly vatemba mliswa reYouth Advocacy for Reform and Democracy vatinotenda mhungu, vanoti vechidiki havanei nezuva reNational Youth Day.
Tisu gungano rekutanga rakataura mugore ra2015 richiti vechidiki havanei nezuva rinonzi National Youth Day. Pavaitaura kuti vada kuisa zuva rereya remusi wa21 February rinova iro bhavhadhe remutungamiri aivapo mazuva ivavo vamugabe.
Studio 7 haina kukwanisa kubata utungamiri hwevechidiki muZanu PF kuti inzwe maonero awo panyaya iyi. Asi mumwe wevechidiki mubato iri zvekare vari mumiriri weZanu PF mudunhu reSeke Chikomba muNational Assembly muzvare Tatenda Mavetera, vanoti panoda dzidziso kune vechidiki kuti vazive kuti zuva ravo iri harinei nezvematongerwo enyika asi kuti nderewechidiki wese weMuzimbabwe.
zvakafanana neheroes, zvakafanana neindependence. Hazvinei nekuti zvinongobva kubato ripi. Ndinoona kuti vechidiki dai varegedza kufunga kuti zvinhu zvese zvinongoda politics. Senyika tiri kuita dambudziko rekuti vanhu vanofungira kuti zvinhu zvega zvega zvine chekuita nemutungamiri wenyika zvinenge zvineka politics mukati. But ngatizive kuti mutungamiri wenyika ndimutungamiri wenyika wemunhu wese, zvisinei nekuti zvoni unobva kubato ripi.
Asi vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma, vanoti zuva reNational Youth Day harina maturo kune vechidiki nekuti rinovayeuchidza mabasa ehumbimbindoga aiitwa nevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe.
Zuva iri harinei chekuita nevechidiki, asi kuti izuva riripo pachirongwa cheZANUPF chokuda kurumbidza vaRobert Mugabe. MuZimbabwe tinozviziva chose kuti vechidiki vari kutambura, vechidiki havana mabasa. Kunyange hurumende yacho iripo iyoyi inozviti new dispensation yavamunangagwa, hapana chaichakwanisa kuitira vechidiki.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaLuke Chitsike vanoti mavambiro akaita mhemberero idzi ndiwo mudzi wenyunyuto kune vechidiki vakawanda.
Matangiro akaita zuva iri zvichibva pabahode revaimbova mutungamiri wenyika waRobert Mugabe. Vazhinji vanova vasingawirirani neutongi vaivapo vakakonzerwa kushayika kwemabasa, kushayika kweuremu hwemari yemuZimbabwe nezvimwe zvakadaro. Nekudaro vazhinji vechidiki vanoriona sezuva riripo chete kurangarira vechidiki veZANUPF.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi revechidiki vaWeston Makoni vanoti pane zvakawanda zviri kuitwa nehurumende zvinosanganisira kuvhura kwezvikoro zvemabasa emaoko, kuvambwa kwemakambani uye kuwanisa vechidiki mikana yekukwereta mari kuti vasimudzire mabasa anovapa cheuviri. VaMakoni vanotiwo zuva iri harinei nezvematongerwo enyika.
Zuva iri rinorongwa neMinistry of Youth, Sports, Art and Recreation yakabatana neZimbabwe Youth Council kurongera wechidiki wemuZimbabwe. Zuva iri harinei nezvematongerwo enyika, izuva rewechidiki weZimbabwe. Zvisinei nekuti vanotsigira bato rezvematongerwo enyika ripi.
Zuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day rakatanga kupiwa ruremekedzo zviri pamutemo muna mbudzi 2017 mushure mechisungo chakaitwa nevechidiki muZANUPF muna Nyamavhuvhu 2017. Zita rezuva iri risati ravandudzwa rakavambwa nevechidiki muZANUPF muna 1986 richizivikanwa nekuti 21st February Movement senzira yekuremekedza mabasa Mushakabvu Robert Mugabe avo vakaberekwa musi wakukadzi 21/1924. VaMugabe avo vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017 vakafira muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore musi wa6 Gunyana 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter vari kuenderera mberi vachirindirwa nehama dzavo kumba kwavo sezvo vakakumbira kuti vachirega kurapwa kuzvipatara vachimirira rufu rwavo kumba kwavo kuPlains, Georgia. VaCarter vane chirwere chegomarara uye vakwegura. Munyori mukuru musangano reZinata vaPrince Sibanda vanoti danho rakatorwa navaKata vanoritsigira sezvo riri danho rinowanzotorwa nevanhu vanenge varwarisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Kutsika zvedu dzechivanhu zvinosvika pakudaro futi kuti kana kazhinji munhu akwegura arwara, umwe anotoita seanenge achitoratidzwa kuti aiwa ndiendesei kumba kwangu mhuri yangu. Isusu kutsika zvese dzechivanhu tinazvo chiriko, nokuti kazhinji tingati kana munhu wanyanyorwarisa stereji kwenguva refu pane pekuti unotongotoenda kuhama dzako utoziviswira. Tingati munhu anoita serenenge richiita senenge richikirirwa here nokuda munhu kazhinji tinge munhu arwarisa stereki mutsika dzedu dzechivanhu, nokuti anogumisira kuti aiwa ndiendesei kuna mai vangu, ndiendesei kana kumhuri yangu ndinorwarira zvangu. Munhu anenge akuita sekungoratidzwa kana shiyo yake mberi kwake.
Tombotarisa kuti imomo munyika yeZimbabwe kana mambo vachinge varwarisa kana kuti vashaya panoitwa sei?
Kana mambo achinge ashaya kana ungapo kutarwara anenge achirapa muchivani kana vari tikadzidzishwano madzimambo kazhinji mai wazotaurirwa kwapera kana tiki mbiri ende paanovigwa makamusingatauriri zvainoitwa muchivande mutsikadzidi dzechivanhu chivanhu gwaidwa wamandaidwa yekuziiswa wazimambo haasisiko nasaazvo asingakasiro kutaurirwa vanhu vaitozotoudzwa kwapera nguva refu zotaurwa kunzi aa mambo hakusisina chivanhu pane pokuti anenge adonhedza honye ndo paaizosvika pakuti vanhu votaurirwa pakuti vazvehonye vanhu ndo pavaizoziviswa kuti a mambo hakusisina kana kwaako nomwe mambo akunogadzwa anokwanisa kutaurwa vavedu vakare vairigwa mumapaka vanga vane nzvimbo dzavo dzavai saka kasi zvanga zvaiitwa nevakuru zvanga zvisingasvikiri kuvana vadiki kuti vazive mutsika dzedu dzechivanhu vaitonorigwa nevanhu vakuru muchivande hazvaishambadzwa.
Tombodzokera zvedu iko kuno kuamerica kuna vajimmy carter. Pandataura zita ravo imi mabva mavaziya
semunhu akanga akamboitawo mutungamiri wenyika vanofanira kuti mutsika dzechivanhu toona kuti kubata basa kwavakaita neutungamiri hwavakaita vanofanira kuti vaive munhu anorangana vafanira kunge vachiregererwa vanofanira kunge vachiregwa zvine ruremekedzo zvekubatwa zvine ruremekedzo nekuchengetedzwawo zvakanaka hazvinei kuti ibaba nasi vakuraro arwarisa haaregererwi munhu kazhinji mutsika dzechivanhu munotamburira munhu saka zvotarisirawo kuti ikoko vanofanira kuvane hunhu hwavo huchiamerican hwavanoziva kuti mukuru wedu tinofanira kuti vachimukata vative tivachengetedze kuti tivatarisa mune zvakanaka kana kuti kungava kuzoshaya kwavo vachinochengetedzwa kune chira chakanaka.
Avo vanga vari munyori mukuru musangano rezinata vaPrince Sibanda vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira kununura vanenge vawirwa nenjodzi vave kuedza kubatsira vamwe vanhu vawirwa zvakare nemidhuri mushure mekunge kwaitika kumwe kudengenyeka kwenyika kwechipiri nhasi kunzvimbo dziri pamuganhu weTurkey neSyria. Vanhu vatatu vafa kusvika pari zvino uye vamwe vakawanda vachiri vakatsimbirirwa nemidhuri. Izvi zvinotevera kumwe kudengenyeka kwenyika kwakaitika mavhiki maviri adarika munzvimbo imwe chetewo kukauraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana nematanhatu kana kuti 46,000. Burkina Faso inoti uwandu hwemauto afa mushure mekurwiswa nevanopfurikidza mwero wasvika pamakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 51 mushure mekunge mimwe mitumbi makumi mana nemitatu yawanikwa. Mauto aya anonzi akarwiswa asingazvifungire mudunhu reUlodalani. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vakashanyira Ukraine nezuro murwendo rwange rusina kuziviswa veruzhinji nhasi vari muPoland umo vatura mashoko akanangana nekusvitsa gore kubva Russia zvayatumira mauto kuUkraine musi wa24 kukadzi nechinangwa chekuda kuipamba. VaBiden vataura mashoko avo vari muRoyal Castle muWarsaw, Poland, vachiti pasi rose riri kuzviona kuti America yakwanisa kubatanidza nyika dziri mugungano reNATO kutsigira mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky. VaBiden vativo hondo iyi iri pakati penyika iri kuda kuedza kukanganisa utongo hwejekerere nenyika dziri kubatana kurwisa kuti utongi hwejekerere hurambe huripo. VaBiden vasanganawo nemutungamiri wenyika yePoland vaAndrzej Duda. Vaudza vaDuda kuti vakagadzirira kubatsirawo Poland ikarwiswa neRussia sezviri muchibvumirano cheNATO chinonzi Article 5 chekuti nyika iri mugungano iyi ikarwiswa dzimwe dzinopindira. Zimbabwe nemusi weChina iri kuita musangano nenyika nemasangano uye mabhanga ayakakwereta mari iyo yave kutatarika kubhadhara. Nyika ine chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri kana kuti 20 billion pachisanganisirwawo mari yakawedzerwa pachikwereti kana kuti maarrears inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti $6 billion. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakakosha zvikuru.
Chidanho chakakosha chiri kutorwa nehurumende yeZimbabwe kutaurirana ndingangoti nevakweretesi vakaita kunge International Monetary Fund, World Bank, Paris Club, vanova vane zvikwereti zvisati zvabhadharwa nenyika yeZimbabwe zvawanda zvakutosvika kumabhiriyoni 17, which is 17 billion. Kureva kuti mari iyi inogona kutora nguva yakareba kuti inge ichibhadharwa, nemhaka yekuti pambei pasina tingangoti urongwa kana kuti plani yanga yakaiswa nehurumende yeZimbabwe kuti yobhadhara sei mari iyi, nokuti yanga ichitoshushikana nekutambura kuti iwane urongwa ihwohwo. Chikwereti chenyika chikakurisisa, chekutangisisa ndechekuti chinokanganisa nekusvibisa zita renyika, nekuti hapana achada kupa nyika mari. Uye zvinokanganisawo vemabhizimusi vanenge vakazvimirira vega, vanenge vachidawo kuwana mari kubva kunyika dzekunze, nekuti vanenge vakungoonekwa sokuti ivowo vane hunhu hwakafanana nehurumende hwekuti havazobhadhari mari iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vatenderanawo nezviri kutaurwa navaBoroma.
Sangano weZimbabwe nemacreditors uri kurongwa uyo wakakosha. Uye takatarisa nyaya yekudyidzana kwedu yatingati re-engagement neinternational community, international financial world, global financial world. Unobatsirawo zvakare kuti vamacreditors edu anga achiona zvatiri kuita senyika in terms of growing economy yedu, kuti tikwanise kunge tichidhila nedambudziko external areas atinawo. Makaona kuti external areas edu apa 6 billion imari yakawanda zvakanyanya iyoyo, and haisi mari yatinogona kungo clear mugore rimwe chete kana makore maviri kana matatu. Imari inotoda a bit of time kuti tinge tichiclear.
Vachitambara vatiwo zviri kunzi nehurumende inoda kuita kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi.
Mareforms ari kuimplementwa nehurumende achimbidzwe, especially takada zamainstitutional reforms, even ma macroeconomic reforms, kuitira kuti ikonomi yedu ikwanise inge ichikura nespeed kana nepace nerate yakakwirira. Nekuti hatigoni kunge tichipedza dambudziko rechikwereti remaareas kana ikonomi iri kugrowa ne4% for 3% or 5% zvachiitika makore apfuura aya. Tofanira kuti growth yedu inge ichisvika kuma 10% uko, ndokuti tikwanise kunge tichiwedzera kuexpanda productive base necapacity yeeconomy nekukudzawo zvakare economy, kuitira kuti chikwereti chedu chirambe chichiita chidiki.
Vachipawo pfungwa dzavo, vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo,
nyaya iripo ndeyekuti nekuda kwekuti Zimbabwe yatadza kubhadhara zvikwereti izvi, haisi kukwanisa kuzowana zvimwe zvikwereti, zvoita kuti upfumi husakwanisi kufamba zvakanaka.
Vari kutarisirwa pamusangano uyu vanosanganisira nyika gumi nenomwe dzinova nhengo dzeParis Club of Creditors, World Bank, African Development Bank neEuropean Investment Bank. Musangano uyu uri kuitirwa padande mutande. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti nyaya dziri kutarisirwa kuzeiwa dzinosanganisira zviri kuitwa nehurumende kuvandudza nyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika, uye kuti ichabhadhara sei varimi vachena vakatorerwa mapurazi avo. Vaimbova mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoachim Chisano naSachigaro weAfrican Development Bank Dr. Akinumwe Adesina ndivo vanenge vari ana Sachigaro pamusangano uyo. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na8pm, nasi tiri kutarisa nezvezuva revechidiki uye nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vachatora matanho akasimba kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kutara zuva richaitwa sarudzo mushure mekunge gwaro rekutara miganhu yesarudzo kana kuti delimitation report rabuda muGovernment Gazette. Vanhu vokurudzirwa kukoshesa mitauro yerurimi rwamai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyaimina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngibonge uBlessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 21 Nhlolanja 2023. Ngokeyo kumete Saidi endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze intsha ukuthi ichiyane lezidakamizwa ukuze ibele kusasa enhle.
Ukusho ukuthi amaboundary alapho abantu abavotela khona asetshintshile. La mawadi abantu laba abavotela khona asebhalwe kutsha, ebhala ngendlela leyi efakwe ku-reported engagement. Okhathekileyo kathesi ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi mhlawumbe ubuvotela constituency A ngiyakwanisa ukuthi B.
Ingcwethi ezibona ngezokhetho zithi ukwethulwa okusemthethweni kogwalo lwe-Final Delimitation Report oluzasetshenziswa kukhetho lwalonyaka sokusitsho ukuba aseqalisile amalungiselelo okhetho lweZimbabwe. Umongameli Joseph Biden namhla ufike ePoland, elinye lamazwe angcelelanele le-Ukraine kuhambo lwakhe alusungule ngokwethekelela ele-Ukraine izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze intsha ukuthi ichiyane lezidakamizwa ukuze ibele kusasa enhle. Lokhu ukutsho emkhosini kwabasakhulayo ababuye ngobunengi bevela ezigabeni zonke zelizwe wokuthakazelela ilanga labatsha ele Robert Mugabe National Youth Day. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Lomkhosi wenzelwe ekolitshini leLupane State University esebenzisa eMathelane North. Lokhu ngokuqala ukuthi uhulumende aqoqe umkhosi abasakhulayo ngaphandle kwedolobho leHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe ababhema lokuthenga izidakamizwa bazabotshwa.
Uzatholakala ethengisa isidakamizwa uzabotshwa, avalelwe, aphike okwesikhathi eside. Ngeke sekele izidakamizwa zibulala abantwana bethu. Sithi cha ngokubhema lokuthatha izidakamizwa.
Umnangagwa uye phambili sithi abasakhulayo bazothola imisebenzi kunhlelo zentuthuko ezihlolwe nguhulumende wakhe, njalo bangaphandle kwelizwe abalungise ukuphenduka ekhaya.
My government is ready to receive our citizens from South Africa who wish to come home.
Ukhulumende wami uselungiselele ukwamukela izizalwane zeZimbabwe ezixotshwa kwamanye amazwe. Benze amabhizinisi abo njalo imisebenzi izaba khona. Abazakhulayo bazathola imisebenzi, hayi ukucabanga ukuya eGoli uyadinga imisebenzi.
Umongameli wasakhulayo eZimbabwe uCharles President uNathi Nyoni ubekhona kulomkhosi laye uphathe udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo.
Indaba etshisayo manje emphakathini wethu yabona ukuthi phezu kokudlula kwe-COVID-19 uyathola ukuthi i-drug and substance abuse sokuyindaba eyiyo e-affecta ama-youth ethu kakhulu. So lapha besibaxwayisa ukuthi ukuze benelise ukucontribute positively to economy yethu mele bebe sober minded, mele beshiyane lezidakamizwa ngoba ziyababambelela, sibambele emuva njengelizwe. Sifuna ukuthuthukisa ilizwe lethu and ukuze lokhu kwenzakale sithi ilizwe lakhwa ngabantu bayo, kodwa angeke silakhe ilizwe sidakwe izidakamizwa.
Omunye osakhulayo uSinanzeni Moyo uthi ufunde okuningi ngobubi bezidakamizwa kulomkhosi.
Namhlanje ngizwa ku-Youth Day ngizokupha ama-drugs singakhuthaza esigabeni. Ama-drugs afunakala. Ngizazama ukuthi ngizakhuthaza abanye bami ezindawo njenge-youth ukuthi singabamba ama-drugs. Seyanda kakhulu kuma-youth, angathi indaba kusenzakala khonokho.
Omunye bekulumkhosi uNkosi Mnomusa Langa obevela eFlabusi.
Namhla ontanga bakholisile kakhulu, to be honest, ngoba one thing batholile advice kamongameli welizwe leZimbabwe in terms of ukuthi bangabuse ama drugs and a lot of things eziyenza impila kahle yabo ibe phansi. And as an ability thina who continue supporting our president because siyakwazi ukuthi empowerment drive ayibisayo and everything related to ama youth iyasiyenzela siyaphambili.
URachel Masamba ngosakhulayo kobulawayo ubekulumcimbi uthi udubo lwezidakamizwa ngeke luphele kungavinjwanga abathengisayo.
Kumele sivale igap i-supply. Basically, I think yikho lapho kule problem enkulu. Siyazi lapho athengiswa khona, siyazi indlela angena ngakhona elizweni. Umthetho ubalinini ebantwini? One, i-charge yakhona maybe ncane ukuthi umuntu ahambe efayini. Two, bona laba amapolisa abayekelayo bekwazi, because I think if we take it abakhulu kuma station bakwazi ukuthi atholakala.
Bekulabatha bangafika inkulungwane ezilithumi 10,000 kulumkhosi lo nyaka lolu suku lunazwe phambi kwendikimba ethi Drug and Substance Abuse, a Threat to Vision 2030, Every Community's Responsibility. Kulabanye abatsha abakade bekulumkhosi ababele nhlanhla yamaSwazi abanikezwe amaplazi lemali yokubaphathisa kunhlelo zokuthuthukisa amabhizinisi abo. Ngimele Studio 7 eLupane, igama lami Ezra Jesus Bande.
Ingcwethi yezibona ngezokhetho zithi ukwethulwa okusemthethweni kogwalo lokwehlukaniswa kwemingcele olwe-final delimitation report oluzasetshenziswa kukhetho lwalonyaka sokusitsho ukuba aseqalisile amalungiselelo okhetho lweZimbabwe oluza kwenziwa ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owake waba kukomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, uMnumzana Qhubani Moyo uchasisa ngokwethula kwale iripoti kugwalo ndaba olwe Government Gazette.
Umongameli welizwe izolo mhlaka 20 February ufake isidingo sakhe sobumongameli ukuthi i-delimitation report eyabhalwa iZEC yahamba ePhalamende yabuyela kumongameli. IZEC yasiyikhoreka futhi yahambisa i-last report isingumthetho welizwe, okusho ukuthi ama-boundary alapho abantu abavotela khona asetshintshile, asebhalwe kutsha. La mawadi abantu laba abavotela khona asebhalwe kutsha, ebhalwa ngendlela leyi efakwe ku-reported delimitation. Okuqakathekileyo khathesi yikuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi into sezitshintshile. Sokungumthetho omusha ukuthi mhlawumbe ubuvotela constituency A yakwenzukwezukwenzezini. So abantu abakhangele amabizo abo ukuthi anivele wona awele kuyiphi indawo ukwenzela ukuthi singakusikelela ngalo khetho umuntu engalahleki ukuthi ngiyovotela ngabi.
Umoyo ukhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuba athathe ithuba leli ukuba afundise abantu lapho abazavotela khona. Umoyo uthi akula ngenye indlela ezakwenza ukuba ugwalo lolu luguqulwe sithi isingumthetho welizwe kuminyaka elithumi elandelayo.
Kwa kathesi ireporti leyi ngingazibhaveka esidingo sikahulumeni sikamongameli welizwe futhi yeso umthetho welizwe okweminyaka engu-10 elandelayo. Ngoba i-constitution yelizwe eyatho ukuthi every 10 years kulapho esenza khona i-delimitation eyokuthile ama-boundaries. Loba ingahambanga kuhle eyakho i-interest kumbe ufakwa endaweni wathi ungayifisi. Kulutshwana ongakwenza kathesi.
Obona ngendaba zokhetho ku-Citizens Coalition for Change, CCC, unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi ibandla lakhe kaliphiwa ngayithuba lokungenisa izikhalazo zabo kule iripoti.
Sikhale ukuthi iprocess yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo. Nxa sikhangela ukuthi iripoti yona leyi ifike kustage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi amawadi azadazulwa kanjani, kuzokuba lama-constituencies batshelwa njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama-stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi izek ama-boundaries wona lawa ahambise njani.
Umnumzana Witness Dube we-MDCT uthi njengebandla basaxwayisisa ukuba ugwalo lolu luthini.
Sikhangela nje singakajulisisi umbono i-delimitation leyi indlela enziwe ngayo, sibona ngathi izasinika uhlupho ngokuthi okuningi kade sifisa ukuthi kulungisisiwe akusalungiswanga.
Kodwa abezanupiefu bathi balungile ukuya kukhetho besithi kabasoli lutho ngogwalo lolu. Lokhu kuchiwo lilunga lebandla leli umnumzana Munashe Mdutsa.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho. Kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithiyo besithi izanu PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe. Salitshele ukuthi bafuna ukusiqila.
Ukuphuma ogwalo lolu kutsho ukuba umongameli Mnangagwa uselakho ukubeka ilanga lokuqhutshwa kokhetho ukuze amabandla wonke ezombusazwe aqale ukuqinisa imikhankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa. Ngimele isithu 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joseph Biden namhla ufike ePoland, elinye lamazwe angcelelane lele Ukraine kuhambo lwakhe alusungule ngokwethekelela ele Ukraine izolo. Lolu hambo ulwenza kungensuku zatshala impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isizafikisa umnyaka yaqalayo. Lokhu njalo kubikwa kungokwakuqala ukuthi umongameli wele Melika ethekelele ilizwe elilempi kungelamabutho elizwe lakhe aphatheka kuleyo mpi. UBiden uchiye ethembise umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukuba ele Melika lizaqhubekela phambili liphathisa ngezikhali empini yalo lele Russia esifikisa umnyaka mhla ka-24 Nhlolanja yaqalayo. ePoland, umongameli Biden ubikwa eqinisa izizalwane zakulelo lokutshengisa usekelo lwele Melika. IPoland ingelinye lamalunga enhlanganiso ye-NATO. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ngalolu daba.
Kutshengisela ukuthi uBiden le-United States ngathi le-NATO bazimisele ukusupporta i-Ukraine ngakho konke abalakho ukuthi uPutin angaphumeleli kule mpi yakhe ayiqalileyo against i-Ukraine. So ye kube emangalise kakhulu ebantwini abaningi isibindi alaso sokuthi aye ku-front e-Ukraine lapho kungelamabutho e-US okuyinto yokuqala kuma-president onke. Kutshengisa ukuthi uzimisele kakhulu uBiden ukuthi ancedise i-Ukraine ngezikhali langezimali ukuthi balwise i-Russia.
Ubona ilizwe le-America lizaqhubekela phambili na lincedisa ele-Ukraine empinile ngoba kukhanya ungani akuhambi kuhle lelizwe le-Russia.
Yeah, mina ngokubona kwami i-America izimisele ngoba kule bipartisan support lapha e-Congress, both ama-Republican lama-Democrat ayavumelana ukuthi kubalulekile ukuthi uPutin angayiwini le-Ukraine. So I think think America is missile to support Ukraine all the way.
Umnumzana Biden use chape wangena ekwele Poland. Ele Poland lona lingathola yini kube lingafuna yini uncedo inxa sesikhangela ukubana lingcelelane lele Ukraine.
Well, iPoland siyazi ukubana iyimember yeNATO and therefore iNATO yavele yacho part of ipolicy yaNATO ukuthi anyone othinta imember yabo eNATO uyabe thinte iNATO yonke. So uPutin into angeke aze ayenzile ngoba even impi le ayilwayo le Ukraine uzama khona ukuvimbela ukuthi NATO isondele eduze kwakhe ngoba iUkraine ifuna ukujoyina iNATO ngoba ifuna ukujoyina iEuropean Union and uPutin yikho akulwisayo khona lokhu ukuthi iUkraine njengoba kuyiyo ineighbor yayo enkulu ingabambani leNATO ngoba uthi yena ikuyabe sebelethe iNATO eduze kwemngcele wakhe. Yeah. So iPoland I think iprotected ngokubana ivele iyimember yeNATO and angeke isithinte uPutin layo uyazi angeke azayithinte.
UPutin sokumqhuphululaka khonokho ukubana ele Melika liqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine. Usethe yena isivumelwano laso lele Melika usesikhansila lesivumelwano esama-nuclear.
Yes, uyazi ukubana isivumelwano esasikhona esokuthi every year ama-inspector awe-America ayahamba ayo-inspector ama-nuclear weapons awe-Russia lawa abe-Russia bathumele awabama-inspector ukuthi a-inspector ama-weapons awe-America. Bekuyinto ebinceda kakhulu ukunikeza umhlaba wonke jikelele ithemba lokubana angeke kube lokulwisana okuzo-include ama-nuclear weapons ngoba I think amazwe lawo mabili njengoba kuyiyo alama-stockpile amaningi awama-nuclear ukudlula abanye bathembisana bavumelana ukuthi abangeke basaqhubeka beproducer amanye ama-weapons awe-nuclear and then yinto le yasuke yastopha nge-COVID ngo-2020 abazange basaqhubeka so bese kumele baqale ukuthi since i-COVID ingasekho ama-inspection lawa bawaqale futhi phansi ukuthi abe senziwa every year. UPutin usezonde kakhulu ngodaba lokuthi i-America lokhu isupporta i-Ukraine. Usethe yena-ke akasafuni ukuthi isivumelwano lesiyana siqhubekele phambili sokuthi ama-inspector a-check. So khona lokho kuyingozi kakhulu for umhlaba wonke ngoba ama-nuclear siyazi ukuthi awa-destroy nje just wonawo amazwe lawo alawo uma kuwukuthi impi ye-nuclear ingenzeka ama-nuclear angadestroya umhlaba wonke jikelele. So I think into eyenziwa nguPutin is very irresponsible ngoba yena nguye oqale impi le ye-Ukraine. So ukuthi abese ngezinye indlela usezama ukuthi uya-threatena ukuthi usengafuni ukuthi asebenzise ama-nuclear ngoba uma kungasela ama-inspection awenziwayo angeke kusaziwa ukuthi ulezikhali ezinjani ezilama-nuclear azikhandayo ngale kwakhe.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhulu wamapholisa asesiqinti se-LA County esigabeni se-California khonapha eMelika, uSheriff Robert Luna, uthi undoda ocatshangelwa ukuba ubulele umfundisi wenkonzo yesikatolika uBishop David O'Connell ngomgqibelo eLos Angeles ubotshiwe izolo. Umsolwa ubika engumkamama osebenzela uBishop engumgcini wendlu. Iziphathamandla elizweni jikelele kwele-South Africa sezikhangelela kwinkampani ezizimeleyo ukuthi ziphathise ngokuzithengisela amandla kagetsi. Lokhu kubuya ngemva kokuswelakala kwamandla kagetsi okwamahola alitshumi ngelanga ngenxa yokwehluleka kwenkampani yamandla kagetsi i-Eskom. Umongameli Muhammadu Buhari weleNigeria uthi ucabangela ukuthi atshele ibhanga elikhulu lelizwe i-Central Bank of Nigeria ukuthi ivumele ukusetshenziswa kwama-$200 Naira bill kuze kufike mhlaka-10 kamabasa. Uthi lokhu kuzasiza ekuswelakaleni imali eliphepha kulelo kulandela ukususwa kwezinye zemali zamaphepha kusungulwa ezilokulamo omutsha. Minyaka yonke mhlaka-21 Nhlolanja ilizwe linanza ilanga labatsha ele-Robert Mugabe National Youth Day. Leli langa laqala ukunanzwa kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kwayengumongameli uMui umnumzana Robert Mugabe. lemisebenzi yakhe yokuthuthukisa abatsha libizwa ngokuthi 21st February Movement. Kodwa kusuka kube lemibono ehlukeneyo ngokuthakazelelwa kwaleli langa. Intatheli izindaba ye Studio 7 uTobias Mdzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Abanye bathi leli langa liqakathekile ngoba liyisibonelo esihle sokuthi uhulumende uyakwazi ukuqakatheka kwabatsha kuntuthuko yelizwe. Kube labanye abathi akukho okokuthakazelela ngoba abasakhulayo bayahawula njalo ilanga leli ngelokuvala ukwehluleka kukahulumende ukutholisa intsha amathuba okuziphilisa. Unkosazana Ntombizodwa Masango owenhlanganiso esebenza labasakhulayo eZimbabwe Youth Arise yena unqoma okwenziwa nguhulumende ukuqakathekisa leli langa.
Ama opportunities kwabancane ngithi yebo akhona ngitsho ngoba banikwa ithuba lokuthi bethole islike ukugejwa kwama minerals ukuthola ama chances ombusazwe ukuvula ama business lokuthola umhlabathi kwezokulima.
Kodwa unkosazana Senzeni Maphosa, enye yenkokheli zabasakhulayo kubandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uphambana lalo umqondo.
Sibhekene ukuthi abakhokheli beZimbabwe sebenze ikusasa yabantu abatsha yaphela, sebenze abantu abatsha basala bengilalo ikusasa kanye leyabantu ababo. Uhulumende okhona akalalo elinye iqhinga elokuthi asize abantu abatsha ngaphandle kokwala bethembisa amanga.
Omunye wabasakhulayo webandla leZANU PF njalo engumeli weseke Chikomba edalele parliamente unkosazana Thathenda Mavetera uthi ilanga leli ngelokuthakazelela intuthuko eyalethwa kwabatsha ngumuyi umnumzana Robert Mugabe.
We need to celebrate land distribution.
Khathesi sesenelisa ukuthola amasimu okulima. Senelisa njalo ukungena kwezamabhizimusi. Lokhu okwakusaziwa kuyinto yabantu abadala.
Many dominated by older people.
Enye njalo inkokheli ye-CCC umnumzana Pasha Sibanda uthi ukubekwa kwelanga le-National Youth Day akaboni ubuhle bokuthakazelelwa kwempilo kamnumzana Mugabe.
Mina njengenkokheli yabontanga kangisuthiseki ngalo ngoba ilanga leli labekwa ukuthi kuhlonitshwe umuntu owasigqilaza kanzima kakhulukazi njengabantu beZimbabwe kakhulukazi thina njengabontanga.
Ilegacy yachiywayo ichiyelwa ama-youth omgabe akulalutho.
Ngoba sikhuluma nje kunje soya unemployment rate it's over 90%. Imgwaqo kayisebenzi, abantu abasebenzi, umkhono omufile.
Umsekeli womqondisi obona ngenhlelo zabatsha kugajwa lwabasakhulayo umnumzana Ofas Dube uthi uhulumende ulenhlelo eziningi ezijonge ukuthuthukisa abasakhulayo ukungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi lezombusazwe.
Labo abathi khona leli langa selitshintshwe laba ngelepolitiki, ayisikho lokho. Into ekhona nje ukuthi kunxuswe umongameli welizwe ukuthi abe khona, abe nguye umhlonitshwa ngalelo langa. Siyakwazi ukuthi nxa umongameli welizwe ekhona, wonke abantu bayanxuswa, singasabali ngokuthi leli bandla kumbe ngelibusayo kumbe ngeliphikisayo.
Umkhosi omkhulu wokuthakazelela iRobert Mugabe National Youth Day lonyaka wenzelwe ecoalition leLupane State University ukhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga eliqakathekisa ulimi lukamama ele-International Mother Language Day 2023. Ngesikhathi abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bekhankasela ukuphathwa kwendimi zonke ngokulingeneyo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, babika ukuba isilinganiso phose sokungamachumi amane ekhulwini sabantu emhlabeni jikelele bayehluleka ukuthola imfundo ngolimi abalukhulumayo kumbe abaluzwisisayo. Kunje ingcwethi zithi kungalesi sizathu kwabekwa eceleni iminyaka elichumi esukela kuka-2019 kusiya ku-2029 abayithi yi-International Decade of Indigenous Languages emizameni yokuthuthukisa indimi zikamama. UDr. Mbulisi Ndlovu, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngezokufundiswa kwendimi ekolitshini eleLupane State University, ulandisa ngokuqakatheka kwalezi ndimi.
Okusadingeka ukubana nje abantu abansundu lanxa sathole uzibuse ngakwezombusazwe, kusadingakala ukubana sithole uzibuse engqondweni abakuthi ngesikhungo esilungu i-decoloniality, ingqondo zethu. Lokhe zisesengaphansi kwesikhiwa, lokhe zifisa zisikhonza kangaka isikhiwa, okukhanya ngani nxa umuntu ukhuluma isikhiwa nganomuntu ongcono. Njalo abanye bezithi ufundile yena ukhuluma isikhiwa, engani imfundo iyinto elinganiswa ngokuthi umuntu ukhuluma isikhiwa okungakanani. Ikanti hayi, indimi zethu zona ziqakatheke ngendlela efananayo lasaleso isikhiwa.
Unkosikazi Barbara Clara Makhalisa Nkala, ongumlobi odume ngokuloba ngesiNdebele, owabumba inhlanganiso eye Barbara Clara Makhalisa Nkala Literacy Trust, yena uphatha ngokuqakatheka kokulondolozwa kwalezi ndimi.
Ulimi lwakho yilifa lakho. Ungubani wangapi, uvelaphi, ujongeni, uyangapi. Kuyinokujongile empilweni. Uphakathi kwabanye abantu, ungumuntu, ukhuluma ulimi lwakho ozigqaja ngalo, onguwe ngalo. Ukhuluma kuhle, uzwakale kuhle, ulobe kuhle ngolimi lwakho, ugabaza ngezitsho lezaka ezibonisa ukujula lokunotha kolimi lwakho. Bala, bala mkhokheli wakusasa. Sizama khona lokhu ukuthi sikhuthaze abatsha ukuthi kabale kakhulukazi njalo babhale ukuze isiphala solimi singayiphansi, siqhubeke siya phambili. Ulimi luqakathekile.
Kwasekelwa ngumsunguli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, Komaliso Zimbabwe, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuphumelela komhlaba, umnotho kumbe ezombuso zelizwe kuba lula nxa kusetshenziswa indimi ezitshiyeneyo. Ukusebenzisa indimi ezitshiyeneyo kumbe ukukhuluma indimi ezitshiyeneyo ezimbalwa kuletha ukubambana, kuletha impumelelo lokuhlakanipha nje kuyatshiyana. Lolu suku oluqinisa lokunanza indimi ezitshiyeneyo lolimi lukamama lusuku oluqakathekileyo esifanele lathi linanze.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi yikho kuqakathekile ukuthi ezikolweni zehlandla leprimary kusetshenziswa ulimi lukamama kuqala.
Indimi zonke kazi phathwe ngokulinganayo emsakazweni, ekunikeni imbiko endaweni ezehlukeneyo ephalamende. Kunjenje kathesi abantu abafuna ukuvotelwa bazahamba sebesiya khankasa. Uthole ukuthi lapho abakhankasa khona basebenzisa ulimi olungaziwa ngabantu abafuna ivote labo. Khonokuyana ngesisekelo sombuso kuyabe kutshengisa ukuthi abantu ulimi kabaluhloniphi, ulimi kabaluqakathekisi. Ezikolweni ke kuhulumende kakwenze kube ngumthetho oqinileyo, hhayi wokukhuluma nje, umthetho wolimi lukamama. Kawube yinsika ekuthumeleni ababalisi ukuthi baye ezikolweni ukuyafundisa.
Omunye wababalisi asebeka umhlalaphansi, uMnumzana Ben Moyo, uthi uqakathekile ukuthi umuntu abe nolwazi ngolimi lukamama.
Uma sisebenzisa ezethu indimi, sazingcono ngamasiko ethu, sazingcono ngemvelaphi yethu, sazingcono ngembali yethu. Kuba lula futhi ukuthi sifunde ngalo limi lwethu izinto ezinjengenombolo, oscience nabogeography. Kwenza ukufunda kwethu esikolo kube lula. Kwenza njalo sihlonipheke ngabanye ngezinye izizwe uma sisebenzisa ezethu indimi. Singasebenzisi indimi zokwebolekwa.
Abe UNESCO bathi bazaba lomkhosi wokunanza i-International Mother Language Day ngolwesine ngayonale iviki. Leli langa linanzwa mhlaka 21 Nhlolanja minyaka yonke njengendlela yokulondoloza kanye lokuthuthukisa indimi ezijiyeneyo ezifundweni. Lolu suku lwaqala ukunazwa phansi kweziqondiso ze-UNESCO ngomnyaka ka-1999. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku-Life Talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, sikhangela ukunanzwa kwelanga labatsha ele Robert Mugabe National Youth Day. Lonyaka elithakazelelwe ngombuthano wabatsha obuselupane State University namhla. Singakehlukani sikhangele ezinye zendaba bezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze intsha ukuthi ichiyane lezidakamizwa ukuze ibe lekusasa enhle. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.